Zvino hazvina kumira mushe. Mari chaiyoka, mari ndoyashaikwa musekuleshen. Hakuna mari, ndikaenda kumabhengi. Hakuna mari, unoenjireshen wasakasarari yacho ikapinda mubhengi. Unoitora kana rufix uchienda kubhengi uchinotsvaka keshi yacho. Kada kuti uende kumashopu kwacho zvekutenga zvacho zviriko. Asi iyoyo mari yacho ndoisiri kubatika.
Tichitarisa iro dambudziko ramuri kusangana naro rekuti mari hakuna kumabhanga, muri kurarama sei? Chikafu munozotenga sei?
Unotongoti zvaitika musiwo mumashopsi mano tumataona tuma 2kg tuma 1kg vanopima nemakapu raisi bhinzi tizatinotongoti ukangoenda mumashopsi unongotenga zvekuti vana vadye musiwo kasika wakatenga ka 1kg kakuke hupfu kana kupimirwawo chidheka chehupfu pamashopu 5 rand kana dhora nechigudi chesipo 5 rand nekapu yematemba wotopimirwa pane kabhodhoro kanopimwa mafuta so wotopimirwa mafuta akuenda unobika zvazemusiwo zvadarika tozoona zvemangwana.
Mashopu ari kuita aya ndeapi ari kuita izvi? Mashopu makuru makuru here kana kuti madika?
Aiwa, mukaenda pamashopu pedu ipa patinotengesera senge pana tichagarika paya kuglenvi handiti vanhu vanenge vakawaridza panze kune vanhu vasinzi vanhu vita sina mabasa ndivanhu vita kuita vendi saka munhu anoenda unotenga sagara chiriitiriere re10kg rehupfu handiti kata anonogarisa chibatsi chake 10kg handiti obva auya wopima makapu achiti 5 rand anobudisa mari yakawanda darika yaanenge ashandisa kutenga vati apa indemitema anenge achibatsiridzawo kune uyo asina mari yekutenga chihombe because kana ukaona 5 rand handiti izvo zvinhu hasi ndikaita dhora ndinonobika sidana vana kumbatikanjika because ndinonotenga muriwo ndinonotenga upfu we5 rand handiti ndotenga mafuta e5 rand ndotenga mabhandiro maviri emavhiji 25 cents handiti ndotosvika kumbatibika sidana nhasi raita sei radarika ndo mari ramira tiri kuiti kana sipo ikapera unonogudurwa chigudi che5 rand but iye anenge ahodha bhari sipo kuhodha kubhari sipo kutenga bhari sipo kunogona kutoita kuhodha kunogona kutoita bhizinesi kune mumwe munhu.